tinoshanda zvakanaka chaizvo blessing nemapartner zvedu ekuchano iye nhasi chaiwo mangwanani tafumirira kuita musangano even uri pso yechishanu musangano iyoyo wapinda vanhu vakawanda vangatosvika kana 50 vanobva kumabato akasiyana siyana anosanganisa veworld health organization vekuunicef vekuocha office for dimeting humanitarian affairs vekucenters for disease prevention and control vekunana world vision IRC International Commission of the Red Cross nevamwe vakadaro vese vauya tikaita musangano iwayo pamwe chete nevedu vekucivil protection department nevekusito Farari.
Ikoko nzvimbo dziri kubatwa vanhu nechirwere ichi Dr. Manangazira kune zvimbuzi here iko kwakaita sekunana Chiredzi zviri kufamba sei?
Waita kublessing iroro ndiro dambudziko ratiri kunyanya kusangana naro isuse bazi reutano nekuti zvinonetsa kuti vamwe vakasaita basa ravo vanoparira vamwe isusu kupublic health tinotoziva kuti vanhu kana vasina chimbuzi vana vari pasi pemakore mashanu vacharwara manyoka kangani pagore kana mvura isina kutsarukana zvirwere zvichawanda ndezvizvi nezvizvi chimwe chinoitika ndechekuti panonaya mvura ipapapa masimu aya anenge asina kudzivirirwa anoingirwa nemvura inoyerera iyaya inenge yakasviba nekuti tati nzvimbo iyi haina zvimbuzi saka inosanganisa kana tsvina chaiyo yevanhu inenge yakuchikukurwa manje nemvura iyaya iri kunaya yongonopinda mumasimu imomo vanhu kwakuuya vachingochera mvura iyaya ndosaka tiri kuti mvura ka kana iri mvura yekunwa uye mvura yekusuka zvinhu zvatinodya zviri zvimbishi kusanganisa michero yedu inowanda nguva imwei ngaita nge yarapwa mvura iyoyo ifashaidzwe kana kuti izvozvi tiri kuziva kuti moto wacho uri kunetsa wekufashaidzwa kune chlorine inowanikwa semaaquatabs kana kuti kumasupermarket uko masenda aya anokwana change anokwanawo kabhodhoro kewater guard kanotoita mazuva akatowanda ichidonedzerwa mumvura yekunwa zvinobatsira vanhu vasarwari nezvirwere zvaana kolera uye manyoka izvo.